Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 31/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechikristu vakawanda vocherechedza zuva rekumuka kwaJesu. The Blue Movement vari kutsigira vane Osoni chamisa vochema-chema nekurambidzwa kuita musangano nemapurisa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, uyewo mimwe mitambo yatambwa neiri kutambwa kuEnglish Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pope Francis nasi vatungamira zuva rekumuka kubva muvakafa kana kuti Easter Mass pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu pa St Peter's Square ku Vatican. Pope vaita izvi kunyangwe hazvo vatendi vakawanda vasina kugadzikana nekuda kweurwere hwavo. Pope vasvika pagungano iri vari muwuche. Zuva reEaster Sunday rakakosha kune vatendi veRoman Catholic nevamwe veRoman Catholic chete vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion pasi rose. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi, tabata Reverend Oliver Mandisodza, mutungamiri weMen of Valor, Purpose and Vision Trust Global Network. Tatanga nekubvunza kuti sei zuva ranhasi rakakosha muchitendero chechikristu.
Tinotenda Mwari nekuda kwezuva ranhasi Easter Sunday. Zuva rinokosha kwa zvakanyanya kuatendi wechikristu. Patiri kurangarira masoko aakataura amene Jesu achiri mupenyu kuna John chapter 11 verse 25.
Anoti kudi apa mwanakomana waMwari.
Paaruti ndini kumuka neupenyu. Unotenda mandiri kunyangwe akafa uchararama. Ipapa ndo pakazadzikiswa nechiitiko chaitika muJerusalemba pazuva renhasi rokumuka kwaJesu Kristu. Pavakaenda kumarinda vakangondoona machira chete vachibva varangarira masoko aaitaura achiri mupenyu kuti kunyangwe akafa uchamuka. Kunyangwe temberi yaiputswa nemazuva matatu iunenge aiwaka.
Ko vanhu vainzwisisa here maridzo iyi?
Vanhu vanga vasingazvinzwisisi, asi pazuva ranhasi zvakabva zvachijeka. Ndinorangarira zuva rakaita sanhasi kwaifamba varume vari vaviri vari munzira yekuenda kuEmmaus vachikurukura zvanga zvaitika muJerusalemu vachiti nyaya yavaitaura yanga iri yei paakasangana nevarume ava. Vakataura nezvemurume ainzi Jesu wanga wanzi wamuka. Zvino izuva rekufara.
Nechikonzero chei?
Nekuti tiri kuziva kuti Ishe wedu mupenyu, Ishe wedu uri kurarama. Ndopatinowana tariro yeupenyu husingaperi. Ndopatinoramba tichirwa kusimbiswa kuti kunyange tichisangana nezvinotiremera munyika ino tichararama. Kunyange tikafa tichararama.
Ko imiwo manga muchiitei pazororo rino reEaster?
SMVPV Global Network, Men of Valor, Purpose and Vision. Tanga tichishanda nemakereke akasiyana-siyana anga achiita maconferences akanangana neEaster celebrations. Isusu tazotora danho ratipfuurire pamberi kuti patiri kubva kunopemberera Easter saizvozvi tiri kusangana muchitungiza nemadzimai taka nangana ne belated International Women Day celebrations tichiti mpato kupemberera nekurangarira zvakaitwa pamuchinji ikona naShe Jesu Kristu nekumuka kwao pazuva ranhasi tinakurangarirawo mwanakomana
nechikonzero chei
nekuti tinoziva kuti pakazvarwa ishe Jesu muJerusalem pana Matthew chapter 2 verse 18 kwakachemwa chemwa namadzimai kunyanyanya rasheo nekuti wanakomana vanga vaurayiwa nekuda kwekuti kwazvarwa mwanakomana zvino tikuti mwana uya vafa wamuka ngatitariseiwo chimiro chemwanakomana vezuva ranhasi kuti ari kurarama sei.
Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira Men of Valor, Purpose and Vision Trust Global Network vanga vachitaura vari parunare kuchitungwiza. Vari kutungamira zvirongwa zvechikwata cheBlue Movement chinoti chiri kutsigira vaNelson Chamisa avo vaimbova mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vari kushora mapurisa vachiti ari kushandiswa sembato nebato reZANU PF kuvarambidza kuita misangano yavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mapurisa mutsamba kubato iri ari kupa zvikonzero zvakasiyana siyana zvimwe zvekuti vari kutyira kuti vangazorwiswa nevamwe vanopikisa vavasiri kutaura kuti ndivanani kana kutiwo mapurisa ari kumbotiwo havasi kutevera mutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira havanawo kupindura mibvunzo yatakavatumira asi bato ravo rinotiwo haripindire mumashandiro emapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vachibaya.
Tava nemarali anokona kutamana ayo ataifana kuita mumusha womukobha North tichizivise mapurisa zvinodiwe nemutemo. Marali ose aya tiri kuzivisa mapurisa ari kuramba. Munozviziva rali yekutanga vakati hamuna kutaridza kuti ndepapi chaipo pamutanga muchiitira rali. Asi mwadhi yedu yanga ari pachena kuti tanga chiitira rali yedu pamukobha Golf Course. Mukobha Golf Course inzvimbo imwe chete mumusha wemukobha North. Ende ndo patagara tichingoitira musangano tichingozivisa mapurisa nenzira imwe chete. Zvisinei takazivisa mapurisa zvakare kuti tiri kunoitira musangano wedu svonzo ranga richitevera pamukobha 4 Golf Course. Vakapazve dzimwe nzira dzekuramba kuti tisange tichienderera mberi. Asi regai nditi mapurisa haifiri mhosva yavo.
Sei muchidaro kana varivo vari kukurambidzai kuita musangano?
Vatoriwo mujere, vari mujoko rakakura zvikuru nekuti zvaani inenge ichivaudza kuti musarega vanhu ava vachisangana vachiadhiresa vanhu. Chikonzero chiri chekuti zano yakabire maelection. Zviripo izvandizvo zvakasarudzwa nevanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vakavhotera baba vachamisa kuti vanga vachitungamirira nyika yeZimbabwe. Zviripo izvi munongoona chero nyika yaramba chero Mwari waramba kutambira zviripo.
Sei muchidaro vachibaya?
Zvinhu hazvifamba zvakanaka munyika, zvinhu zvakaoma, vanhu vari kutambudzika, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge zvisine muromo. Muzvipatara hakuna mishonga. Mukainda mugwagwa anongori magwiringwindi anongori makomba. Munyika hamuna mari chero Central Bank haidorina basa rokuita anongori Central Bank yezita. Hapana chakanaka, vashandi havasi kupihwe mari, havana chavari kuora.
Poitwa sei kana muchiti nyika yapinda mukanwa mamperi?
Chinodiwa muno munyika kuti munyika ngamuve nokutaurirana zviri pachena kuti pave nehwaro nemitemo yakajeka yokuti pave nesarudzo dzinobudisa mutungamiri anenge abva kuvanhu. Zviripo izvi vanhu vanoramba vachingotambura vachingodle nhoko dzezvironda.
Mumwe wevari kutungamira zvirongwa zveBlue Movement vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare kugweru.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda netenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatendi vechiKristo mumusha weRemesh muLebanon vari kubatana nevamwe vatendi kurangarira Pasika, asi kubva zvatanga hondo muGaza pakati pechikwata cheHamas nemauto eIsrael, vatendi ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo. Vanoti nekuda kwekuti vari munyika ine vatendi vechiMuslim vakawanda, vave kutyira kuti vachabatanidzirwa muhondo zvichapa kuti vagume vaenda muupoteri. Vatendi ava vanotiwo varambidza varwi veHezbollah vari muLebanon kukanda zvombo zvemuchadenga kuIsrael vari mumisha yavo. Asi varwi veHezbollah vanotsigirwa neIran vari kuramba kuti vaedza kukanda zvombo kubva mumusha uyu sezviri kutaurwa nevatendi ava. Hezbollah iri kutsigira chikwata cheHamas. Hondo iyi yaunza kunetsana muLebanon pakati pemaKristu nechikwata cheHezbollah. Russia inoti yapeta urongwa hwayo hwekuedza kumisa vanopurikidza mwero kuti vasarambe vachirwisa nyika iyi, kunyanya vari mudunhu reDagestan. Russia inoti kwasungwa vanhu vatatu vanga vachifungidzirwa kuti vanoita zvekupurikidza mwero. Russia yakaparura chirongwa ichi mushure mekunge vanhu zana nemakumi mana nevana kana kuti 144 vaurayiwa nevanopfurikidza mwero vanoti vanotsigira ISIS pedyo neguta guru renyika iyi reMoscow. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, India inoti iri kushanda zvakasimba kusunungura zvizvarwa zvayo zviri kubatwa senhapwa zviri muCambodia, umo zviri kumanikidzwa kushandisa madande mutande kubira vanhu mari dzavo pasi rose kana kuti cyber crimes. Kusvika pari zvino, India inoti ichishanda neCambodia yaburitsa munyika iyi vanhu mazana maviri nemakumi mashanu. Asi zvinofungidzirwa kuti munyika yeCambodia muchine zvimwe zvizvarwa zveIndia zvinosvika zviuru zvishanu. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navatonderai maposa avo vakaita makore gumi nemashanu vachitongwa nezvinodhaka. Vamaposa vachishanda nababa vavo muzvinafundo Norman Maposa vakanyora bhuku rerwendo rwavo rwekurwisana nezvinodhaka rinonzi War on Drugs. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iri gwaro rakanyora riri kutaura nehondo yatiri mukati nayo nenyaya yemadrugs atekeshera nyika yese. Rinonzi War on Drugs, hondo nezvinhu zvinodhaka.
Bhuku renyu iri rakasiyana papi nemamwe?
Iri bhuku rakasiyana nemamwe magwaro nenyaya yekuti chekutanga iri gwaro riri kutaura lived experience, zvinhu zvechokwadi zvakaitika zvine mawitness nenzvimbo yakaitikira zvinhu izvi. Uyezve iri bhuku iri rasanganisa baba nemwana, saka miono iri kuwanikwa ichibuda pabhuku iri muono wemubereki nemuono wekwaanga ari mazhinji chaizvo chaizvo iye mbune anova iye tendera yemaposa takaisa izvi together takaona kuti this is a unique book harisi bhuku onje kana kuti bhuku semamwe akanyorwa ndisingade kusvoropodza zviripo nakudhara pati tingoda kungopatsanura kuti iri bhuku iri rakanyorwa nababa nemwana vachiita maperspectives avo pamwe chete kuti pave ne 360 view yenyaya yemadrugs takatarisa mubereki nemwana
ndezvipi zvimwe zviri mugwaro iri zvingatarisirwa nevanhu
right gwaro iri gwaro rinotaura mwana akatokura zvakanaka aka apinda mumadrugs aka azobuda mumadrugs tingangoti riri kudescribe a 3-in-1 zvakanyanya zviri kundiza ndinoda kuti vabereki vatarisire pabhuku iyi sekuti tikati chapter 5 pane trials and tribulations pane vabereki vari kusangana nezvakawanda nevana vavo vari mukati mezvinhu izvi zvinonzi madrugs tinoda kuti vaverenge nyaya dziripo ipapo vaone kuti havasi vega zvakamboitikawo uyezve tirikutozoda kutozozoti palast chapter yedu panenge paine anonzi masuper powers anova iwo matools andakashandisa ini kuti ndibude muzvinhu zvinodhaka izvozvozvo aya machapters anokwanisa kubatsira sei kune vanhu vanenge vasangana nedambudziko remadrugs kana vasingabhubvi vada kupinda mazviri
ndevapi vanhu kana kuti mazera evanhu amakatarisira kuti ange achiverenga gwaro iri
patakanyora gwaro iri tairinyorera ruzhinji rwese tairinyora tine chiono chekuti richakwanisa kuti rishandiswe mukudzidzisa vanhu nenyaya yekuti nyaya dzirimo imomo kune unoverenga kana kuti kune anoudzawo mumwe nezvenyaya dzirimo imomo munowanikwa dzidzo dzakawanda idzi inyaya dzine kusanganisira inini ndichiri mudiki diki dzinogona kubatwawo nevadiki nyaya dzirimo imomomo ndichipinda pakukura kwangu muhujaya kusvikira pandiri izvozvi saka takatarisira kuti ruzhinji rwose rwevanhu runenge ruchikwanisa kuti rinzwisise nekudzidza kirunhoroondo dzatakanyora mugwaro irorwo
vangada kuti vatenge gwaro iri vanoriwana kupi
iri gwaro rinenge riripo pa60 Burns Avenue paofisi ya Dr. Moyana uyezve pasamlevy village padental office futi ya Dr. Moyana vanokwanisawo futi kundibata directly vachiisa maorders avo panumber dzinoti idzo +263 776 837 088 ndichataura zvekare +263 776 837 088
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatondera emaposa avo vakaita makore 15 vachitongwa nezvinodhaka vamaposa vachishanda nababa vavo muzvinafundo Norman Maposa vakanyora bhuku rerwendo rwavo rwekurwisana nezvinodhaka rinonzi War on Drugs ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tavokanxuve ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda zvikuru Taboka tichikurudzirawo vechidiki kuti aiwa amufanire kushandisa zvinodhaka nekuti vamwe vari kurasikirwa neupenyu vamwe vari kupedzisirawo varasika pfungwa iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
makadiri kwavatereri ini ndiri Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tiri kutarisa zuva rinokosha muchitendero chechikristu zuva reEaster Sunday zuva rakamuka Jesu mushure mokuroverwa pamuchinjikwa zuva iri izuva rinokudzwa zvikuru muchitendero chechikristu asi ko zvimwe zvitendero zvinofungei pamusoro pezuva iri Tabata mtungamiri wesangano re Supreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ismail Dua, kuti tinzwe maonero echitendero chavo nezvezuva ranhasi. Sheikh Dua, taurira henyu vatereri nezvezuva iri.
Makadi henyu vatereri, vakawanda vakutibvunza isu kuti nhasi uno isande, sande Easter esande, ko kuchitendero chechimuslim. Zuwa ilori rinorewa chii kwa tiri. Isusu sema Muslims atitende ninyai ista. Nukuti mashuko edwe mkuruani kana utimu Islam. Munota ura kuti Jesu ana kukomerewa kwa mchinji kwa. Ishe maari alangatume mutumu anuya uzoparita uzopone salama wano. Ozo musafisa futi kwa tiri isusu kwete. Tinototi pane mumwe munhu akaiswa pamuchinji kwa paya vanhu akafunga kuti ndi Jesu. Mwari akatora Jesu akamuendesa kudenga. Tinotenda kuti akaenda kudenga. Asi zvekuti akakomerwa pamuchinji kwa akashungurudzwa zvaakaita zviya izvi. Isusu maMuslim atitende kudaro. Tinoti isusu Jesu akaenda kudenga. Asi pamuchinji kwa paya akaiswa urimwe wochosi vanhu akafunga kuti ndiye Jesu. Ndiwo matendero kana kuti madzidzisiro atoita isusu maMuslims.
Saka vechitendero chenyu Church Muslim vanotora sei zuva ranhasi?
Nhasi uno zuva reSunday rangofanana nemamwe mazuva. Vanhu kunamata Mwari anonamatwa daily. Saka muchiona isu tichinamata 5 times pazuva. Zuva reFriday riyai zuva regungano redu, special day redu ratoita, but maprayers chaiwo tinoita 5 times pazuva. Kubva kuseni zuva risati ranyura touya kumasikati zuva rasendeka mbichana tozuva zvakare kumasikati kana kuti zuva raakuda kutono kuti risati ranyura, then tozoti zuva ranyura, then isusu pakurara again ranyura, then tozouya pakurara. Saka ndo dzidziso redu ratakapiwa isusu.
Munotenda here kuna Jesu? Chitendero chenyu chinotora Jesu sei?
Tinotenda zvakanakisisa chaizvo muna Jesu. Tinotova nemachapta okuti haungave Muslim kana usingatende kumaprofita akaJesu. Tinotenda kumaprofita ese aJesu. You cannot be a Muslim kana usingatende kumaprofita kubva kuna Adam kusvika kuna Abrahamu vese ana Mozisi iwova naJesu kudzimara kumuprofita wedu wekupedzisira mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ndinotenda chaizvo. Muve neholiday yakanaka. Holiday tikuinjoya, nokuti Friday harina kuenda kubasa. But noti kuti tikuinjoya Easter, ungotiwo holiday iri pakarenda sevamwe. Asi tinonamatira vamwe vese kuti tive neutano hwakanaka, tichinamatira nyika yedu, tichinamatira vatungamiri vedu, tichinamata kuti Mwari bvisai chirwere chauya chichimadrugs. Madrugs apararira vana. Madrugs apararira vanhu vese. Avo vanotengesa madrugs avo, please tinzwireiwo nyasha mukuita mari asi muchiuraya vanhu. Tatenda.
Tinotenda zvikuru mutungamiri wesangano reSupreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ismail Dua, nekutizivisa pamire chitendero chavo maererano nezuva rinokosha ranhasi reEaster Sunday. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kuti vatereri vezvechitendero vazive, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri ku Voice of America Studio 7 kuWashington DC, ichiti musare zvakanaka pazuva rinokosha ranhasi iri.
Yes, 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 yes
maka, zino vimaneni, zimi Jesu makanaka, zimi Jesu makanaka, zimi Jesu makanaka, zino vimaneni,
Jesu simbarangu,
simbarangu,
Jesu simbarangu,
magita simbarangu,
Jesu simbarangu,
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 Jesu simbarangu, magita simbarangu.
Aiwa sezvo vakawanda vechitendero chechikristu nhasi vari kupemberera kumuka kwaJesu tati timborova kambo Jesu isimba rangu kanobva kuchikwata cheChristlike Choir chatinodawo kutenda nekambo aka katinoshandisa pano pachirongwa cheReligious Forum chamunopiwa naTanonoka Wande nemusi wesvondo wega wega. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Caps United yarova iyo chikwata che Arsenal 3-1. Kuchitiwo cheGood Pirates yarovawo Greenfield 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 0-0 ne ZPC Kariba. Kuchiti mimwe mitambo iri kutambwa mangwana inotiyo Simba Bora versus Wange. Tail 1 ichatamba ne Highlanders. Bulawayo Chiefs ichange ichitamba ne Yada. Ngezi Platinum ichitamba ne Manika Diamonds. Kuchitiwo Bikita Minerals inenge ichitamba ne chikwata che Dynamos. Tumbo tarisawo zvabuda mitambo yenhabvu yeEnglish Premier Soccer League. Pamutambo uchangobva mukupera iko zvino Manchester City yaita Mangange 0-0 neArsenal. Zvichireva kuti kuEPL uko chikwata cheLiverpool ndicho chave pamusoro. Pachitiwo mumwe mutambo watambwa weMan City neArsenal usati watambwa iyo Liverpool yacho yarova Brighton 2-1. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatendi vechikristu vakawanda vocherechedza zuva rekumuka kwamambo Jesu Kristu. Blue Movement vari kuchema chema nekurambidzwa kwavanoti vari kuitwa kuita misangano yavo nemapurisa. Vanoti ari kushandiswa nebato riri kutonga reZANU PF. Tichitiwo tinovimba kuti mave nezuva reEaster rakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuchitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.